kwenye kiu. Unapendeza uki.
Manera kana kamurie Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wesvondo gunyana 1/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tirikunzwa tine mufaro chaizvo kubva kuvakomana vanga vachitamba mitambo iyoyo. Vane mufaro chaizvo kuspace pakatiri taingoshedzwa nezita rokunzi Team Zimbabwe.
Chikwata cheBaddington cheBernard Mizeki College chouya nemenduru yebronze kubva kuSenegal.
Ndakatanga kuimba ndichiri mudiki, tichiri kuimba kupraise and worship team. Kusande school tazoimba praise and worship team.
Muimbi wenziyo dzechitendero Matthew Tafirei obura damba refu idzva.
Ndizvo chaizvo zvaitwa nemukomana anga akurumidza kuritaya tine makore naye mukora. Yana Cristiano Ronaldo varikungotamba varungori kuzenda Portugal.
Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi weMahorias Michael Nize. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu chesvondo rino tiri kutanga nekutarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo muchikamu cheYouth Forum chatinopakurirwa naTaboka Nyube weStudio 7. Regai tinzwe kuti svondo rino akatigadzirirei.
Jino kugamuchira iko chirongwa chevechidiki chesvondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Nqube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tinorokoro navanomen Nqube vanova murayiridzi wechikwata chakanomirira Zimbabwe kumitambo yebadminton yeAll Africa Junior Under 19 Championship kuSenegal. Chikwata ichi chakabva kuchikoro cheBernard Mizeki College. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mumitambo yebadminton yatakanga tanotamba kuSenegal. Tikasangana nezvimwe zvikoro zvemuAfrica zvinova nyanzvi mumitambo iyoyi yebadminton. Asi mumaresults atakabuda nawo, gold medal yakatorwa nenyika yeBenin, silver medal yakatorwa nenyika yeSenegal. Vakomana vedu vakavari panhamba 3 vakakwanisawo kutora bronze medal.
Semunhu anga achitungamirira chikwata ichi, munoona vatamba sei uyezve remangwana ravo rakamira sei?
Pamitambo iyi ndakanyatsoona kuti remangwana ravakomana vedu rakajeka, nokuti vanhu vari kurakidza kuimprova zuva rimwe nerimwe. Vanhu vari kurakidza kudzidza kubva mumamistakes avanenge vaita. Vanhu vari kurakidza kudzidza kubvawo muunyanzvi hwavari kuonawo huchidisplaywa nevamwewo vari kubva kune dzimwe nyika. Saka ndinoona vari vanhu vakaramba vakadaro, ndinoona tichizosvika kumaolympics. Ndinoona zvegore ramangwana tichikwanisa kutorawo gold patichaenda kuGhana, nekuti vakombana vandinavo mutimu yangu vamwe vacho vadiki chaizvo vachiri pasi pemakore 15. Saka ndichiri navo, vamwe vacho vachiri mumaform 2s. Saka kuzoona vanosvika kumaform 6 uko zvinenge tatora mikombe yakawandisa chaizvo.
Muri kunzwa sei sevanhu vamirira nyika vakasimudza mureza wenyika?
Tiri kunzwa tine mufaro chaizvo kubva kuvakomana vanga vachitamba mitambo iyoyi. Vane mufaro chaizvo kuspace pakatiri taingoshedzwa nezita rokunzi Team Zimbabwe. Mumandege mataifamba tiri, vanhu varakidza kufara vachitoona nokuti bvunzi kuti muri kubvepi, muri kuendepi, mikombe ndeyei? Vakafara nesu. vedzimwe nyika nevamwe hama dzedu dzekuno kuZimbabwe dzataisangana nazo muairport imomo nemudzindege. Aiwa tine mufaro chaizvo, takafara chaizvo tichiona vabereki vakatimirira nemaruva nandare ndege.
Mutambo webadminton uyu hausi mutambo unozivikanwa nevakawanda munyika. Pane here matanho ari kutorwa ekusimudzira mutambo uyo munyika?
Ichokwadi, mutambo webadminton kazhinji patinotaura kana patinobvunzwa nezvavo tichiudza vamwe vanhu, vanhu vazhinji chaizvo vanorakidzika kukashamadzwa kana kuti kushamiswa kuti mutambo wakadiwo, mutambo rudzwai uye unotambwa sei uye zvakazombomira sei. Asi tinova nekutenda kukuru nekuti veBadminton World Federation BWF vakabatana neweBadminton Confederation Africa BCA vachishandidzana nehofisi inowanika muno muZimbabwe yeBadminton Association of Zimbabwe BAZ iyo inotungamirirwa naMadam Chipo Zomburane, vari kushandidzana pamwe chete kuti badminton izivikanwe Africa yose nepasi rose. Vari kuintroducer muzvikoro iwo mutambo webadminton, vachitrena nekudzidzisa vana nekudzidzisa makoach, uyezve vari kudoneta zvikwanisiro zvinodiwa pakutambwa kwemutambo uyu zvinobvira kubva kumacock shuttles zvinoenda kusvika kumanet nekugadzira courts mahalls ekuti zvikoro zvikwanise kunge zvichitrena vana vachitotamba. Ichokwadi, izvi zvinhu zviri kuitika. Takaenda kunana Kutama Day, takaenda kunana Mpumbu kumashonaland west, zvinhu izvi zviri kuitika shuwa, rubatsiro rwavo tikuruona. Uyezve vari kuprovida atinoti macoach education, kunova kutrenwa kwemacoach kuti vave neruzivo kuti mutambo uyu unotambwa sei. Tisingasiye kutaurazve kubva kumitambo yatabva kwairiyo yeall Africa School Badminton Championship, zvinhu zvese zviri kurongwa nemapazi atataura nezvavo izvi. Uyezve vakaintroducer chimwe chirongwa chinonzi Shuttle Time. Chirongwa ichi chiri kuedza nepose pachinogona kuti vatambi vemutambo uyu especially vechidiki varege kuva involved muzvinhu zvemadrugs, asi kuti vave involved nemitambo yemasports iyoyi.
Kwanasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita nava Nome Ncube, murayiridzi wechikwata chakanomirira Zimbabwe kumitambo yeall Africa Junior Under 19 Badminton Championships kuSenegal. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinoita Vakancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Ziminga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rega rega chechitendero. Ini ndini Evans Ziminga ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko ramwari namufundisi Silvanus Mukoriro veGlad Tidings Fellowship Harare. Mufundisi, tinokuchingamidzai pastudio 7. Sanganai nevateereri mutigovere henyu shoko ranhasi.
Vateereri vestudio 7 makadii? Vaziminga makadiko? Tinotenda Mwari nomukana wokushumira shoko ramwari.
Ukatasa shoko ramwari kuna Genesis chapter 37.
Bhaibheri rinoti, nokuti imi Mwari makatiidza, makatiidza sezvinoidzwa sirivha. Makatipinza mumambure mukatitakudza mutoro unorema. Pazvino zvedu makafambisa vanhu pamusoro pemisoro yedu. Takapinda nomumoto nemumvura, asi makatibudisa kunzvimbo yakanaka. Munyori wamapesarima ari kutaura zvinhu zvakaderekedzana, zvatingati nechirungu zviri negative, kana kuti zvisinganakidzi. Ndezvisinganakidzi zvakateverana. Kufunga zvinji kungavapo ndekwekuti kana zvinhu zvakadaro zvava kuteverana, zvinhu zviri zvisiri raiti zvitevedzana muupenyu hwemunhu, munhu anosara achifunga zvakawanda. Vamwe vanotofunga kuti haanda akufa, vamwe vanofunga kuti regai nditsvake vaya vanobatsira vandibatsirawo kana kuenda kun'anga, nekuti anoti zvinhu zvakaderekedzana zvisiri raiti zvaitika muupenyu hwangu. But tiri kuverenga pano munyori wamapesarima achiti ini Mwari ndini makatipinza, makatiedza semunhu ari kuedza sirivhe, makatipinza mumambure makati taku za mtoro unore mapazuno zedu, takapina no moto uye ne mumfura shinji, zunu za kawanda ziri negative, kuitika, pamwe kumunu wa mngari, o kumuranda mngari. Badinda uya kuzo tauranewe manirana. Kutikana zinu za kadaro zichitika, azirevi kuti mngari va kurasa. Baibu rudaro kunewa Tesalonika, jiti vongai mngari, Zuruzese pazunenge chitika vongai ngari. Kunenge zi right vongai ngari. Zakanaka vongai ngari. Ne makaye chifana kuonga mngari. Ndiye mngari anu achuona Israel. Ichipinda mutapwa. Ichitorwa yawa kuenda ku Babylon. Anu shandi samu profita Jeremiah. Anu ti kuna Jeremiah chapter 29 verse 11. Anu ti ndino ziva urongwa wandina. Urongwa wandina wakanaka. Kunyange urongwa usiro kuku paradai. But urongwa unera mangwana rakanaka. Ari kudaro kuwanu warikupinda mutapwa. Ari kudaro kunedhanu wakabati wafuti. Vachitorwa, vasingadi, vachienda kuna mama slave. But ari kuwa uza wendi ne urongwa wakanaka pamforo peni. Kaveringa babi shukura mngari, zakare, kunava Roma chapter 8, verse 28. Ino ti zunu zese zunubatila na pakunaka. Kunawa nuda mngari. Kunawa nuda kunaka. Zuno batirana pa kunaka. Kunawa nuda mngari. Mngari ane urongwa ne munu. Kunyange zuno itika. Zunga itika mupenyu wako. Bati ziva kutu mngari ane urongwa newe. Mngari ane kuda. Mngari ane kukurongera za kanaka. Ndi mngari ane isatafura. Pambeli pavadzisi wako. Mnyoro wa mapesari manu daro pa chapter 23. Achiti ane isatafura. Vavengi vangu varipu. Ndi nojga vavengi vangu varipu. Nokuti ndi mwari wakanaka, ndi mwari ane urongwa wakanaka chaizvo. Mukatarisa nyaya yomwe murume anonzi Joseph. Bible rinotionesa kuti pa chapter 7 ya Genesis anokandwa mugomba namadzikoma ake. Vanomubudisa vava kumuisa kuma Midianite kwavanomutengesa pa chapter 7 ipapo. Munozoona pa chapter 39 ava kutengeswa kuna Potifa neve ku Midian. Mukaramba makatarisa pa chapter 39 ipapo munoona ava kuiswa mujere. Paari kuiswa mujere zvinhu zvisiri right, but ari kupedzisira asvika kunzvimbo yakanaka anoita gavheni. Mwari ari kuenda newe kunzvimbo yakanaka. Zvingaitika zvingaitika, asi Mwari ari kuenda newe kunzvimbo yakanaka. Zvingaitika muZimbabwe zvingaitika, asi Mwari ari kuenda nesu kunzvimbo yakanaka. Mwari tinokutendai nekuti mune urongwa nesu. Munoziva kwamuri kutendepa. Tingapinda nezvatingapinda nazvo tikapomera vanhu mhosva, but Mwari pane kwamuri kutendepa. Muzita raJesu. Amen.
Ameni mufundisi mukoriro tinokutendai neshoko ramatipa. Vateereri tokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichikupaizve chimwe chirongwa chechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC.
Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Muchirongwa chedu chenziyo dzechitendero chesvondo rino tinokupai hurukuro nevaimbi vachiri kusimukira. Ngatidzokerei kuna Evans Zininga weStudio 7 tinzwe kuti nhasi kunani.
Zoka zakareva tereri ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Kuzvinonda uya nechirongwa chenziyo dzechitendero. Nhasi tine hurukuro na Matthew Tafirei anoimba nechikwata cheRevelations of Christ. Regai tisapedze nguva tibve tanzwa zvizhinji kubva kuna Matthew. Mukoma Matthew, ndinokuchingamidzai kuStudio 7.
Mufaro kwamuri mose.
Tiudzei tinzwe makatanga riini zvemagitare nini?
Ndakatanga kuimba ndichiri mudiki, tichiri kuimba kupraise and worship team kuSunday school. Sorry, ndikazoimba kupraise and worship team ndati kurei kuzopinda mustudio kunotsigisa dhamba refu
redu takapinda 2023 ndopa ndakaita damba refurinonzi nguva yakwana rine 6 songs
vabereki hama veukama shamwari vaiti kudii muchizvitanga
ya ndinoti vabereki wangu vaindisigira mune zvekuimba izvi nekuti vakadiscavha chipo chekuimba ndiri mwana mudiki vakandikurudzira kuti ndiende kusunday school kusvikira vazondikurudzira kuti ndipinde mupraise and worship team
ndirayo baba tumirai baba ukipisa parare ndirayo baba
kutambira sei mimhanzi yamuri kurova mukereke umu
vanhu vari kutambira mumhanzi vazhinji vari kukomborerwa chose vari kuti music yenyu inotikomborera chose
matambudziko amunosanganawo nawo imi ndeapi
tine machallenges atiri kusangana nawo semaupcoming artists atisati taakuzivikanwa atitoziva how to market our music saka tinodawo rutsigiro uyezve hatina zvikwanisiro sevanhu vachangotanga mumhanzi
vangadewo kukubatai kunzwa zvizhinji kana kukukokai kuzoimbirwa vanokuwana ikupi
vanoda kutibata vanondibata panhamba dzinoti 0776046841 ndopavanokwanisa kundibata
munewo here mashoko amunoda kusiyira vanokuteverai vatsigiri venyu nevateereri
ndinoti mashoko andinosiyira kuvatsigiri vedu ndeekuti zvizhinji zviri kuuya zvizhinji zviri kuuya albhamu rimwe takatopedza kutonyora dzimbo dzacho albhamu tangosara kuti tingonotsigisa chete saka vanenge vachida kubatsira munogona kutibatsira nekunorekodha since tisatani mainstruments munogona kungotibatsirawo
aiwa tinokutendai mukoma Matthew Tafirei mukoma Matthew vanoimba nechikwata cherevelations of Christ vari kuHarare uko vateereri nemi tinokutendai kunge mange muchiteerera hurukuro yedu iyoyi svondo rinouya tinodzoka zvakare nechimwe chirongwa tichikupai zvakare vamwe vaimbi venziyo dzechitendero kwenhasi ndokusiyai muchiteerera kambo kanonzi regerera kubva kuna Matthew Tafirei ngatibatanei zvakare svondo rinouya nesvondo ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tatira, utali zezwa, wakachenge tachiri, regerea, agangu tatira, utali zezwa, wakachenge tachiri, regerea, agangu tatira, utali zezwa, wakachenge tachiri.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko muri Zimbabwe anokuwa senge mufundisi munoda tiregai nditaure mashoko atoya deleza princess muzukuru wangu kuti kuteleza ndembe nuko ari kurwadziwo zvikuru achishoro the government of South Africa nekwazulu-Natal uko nekusungurudzwa kuriita mazimbabweni zvakanyanya mukati menyika yeSouth Africa zvaariyo zvaari kutaura kuti maforeina mazhinji mukati menyika yeSouth Africa kuburidza nevarungu asi vanhu vezimbabwe ndo vanyanya kusungurudzwa saka zvinhu zvakafanira izvozvo zvinorwadza zvikuru nokuti tafana nepanguva iya yana hamani vanyora tsamba panyika yose yokufundisa vajudha nawo amani vacho vakamatanda saka pakaoma zvikuru vana vezimbabwe ngatingoramba tichinyengetera mwari vanoziva hatina zvatingazviita dai nhamo yairambwa tingare takaramba yedu kare dai rombo wairaswa tingatikarasva wedu kare dai nhamo yaipiswa tingai tikapisa yedu kare asi zvose tiri kuzvizama mwari vanoziva ngatirambe tikangobara chinamata amen
anamukoma tanonoka anamukoma wande tine mavilas makati pa studio 7 mutaura namugeza izvo zvana zvavari izvo zvavanotaura vari kubritain ka regai kumbonyanya kubvunza vanhu vari kubritain because havazviziva nhamo iri kuitika muzimbabwe zvekutaura vanhu vambofanana ndizvo chaizvo chaizvo hapana chinhu chatinoti takashanduka muzimbabwe vanhu vari kunonga zvese nemuromo machina ari kufamba hapana chinhu chatiri kuti chiri kuenda mberi zvinhu zvese zviri down asi tandoda kukudzai ndechekuti ndati kana isusu vakomana vechidiki kana tagadzirira tapedzera tichakudzai kuti hokoyo because iko zvino tasinuka hatisisiri mapofuma zimbabwe izi nyika yakaomarara ine vanhu vari kutongwa nevanhu vakabata ropa mumaoko zvavakomana izvozvo vakomana zvizvanopiwa zvava zvichitaura kuti panzi pamberi namunagaga vatoda kusvika 2030 vanenge vachipo chichi wat wat isusu vatinenge tichitarisa zvamatongerwo nyika tati tichizviona kuti zvinenge zvatobva muvakuru vakuru vacho kuti itai kudaro vamunagagwa varambe varipo zvinotaura navazvavari izvo ndezvemunhu asina musoro bacho hazvikambotaurwe nemunhu akasunuka ari kuona kuti zimbabwe iri kuendepi iri kuendepi ndati hokoyo
makadii muri yezimbabwe makadii muri yezimbabwe vose vari kumativi manenyika ya tatiti zvevanhu pamwe tichasunungukwawo tichasununguka sezvo mukuru wedu ariye ava mukuru wesadhiki zvino kana iye achipinda pachinzvimbo choukuru hwesadhiki ndopo towanika topisiwa nezimoto totanga kudigoma peturo kumativi matiri matiri kudai kushava hazvishamisi kuti kwai vana vezimbabwe vaenda kusouth africa kunoshava kana kubhotswana kana kumozambique kana kupi nekuti nyange tikatarisa kubva kare mubhaibheri chaimo muchiverengwa vanhu vaibuda vana veisraeri vaibuda vachinoendawo kumativi kunzvimbo dzakati munyika mavo munomirawo zvakanaka vasingagutsikani zvazviri mukati menyika yavo saka isu yedu mhosva ndeyei nokuti kana tikada kutarisa tiri mukati menyika mesouth africa muno tisu toga tinongoita kunge tisu maforeiners dzimwe nyika hadzina basa vamwe vana vedzimwe nyika havatarisiwi semaforeiners asi mungada kutarisa kuti tikawanda sei mukati menyika ino vanyika dzakasiyana siyana asi isusu tisitotogwa kunge tisu maforeina chete vana vezimbabwe mhosva yedu ndeyei ndopaya patichazotaura mashoko asingazosununguri vamwe kuti takafarira ngangani inobata mai nekuti dai vanga vari baba vedu vamugabeko mazuva avo zvaisaitika zvaitonge vamiramira vatipokota nechekare hazvichisununguri tinotarisira kuti vakuru vedu vange vachiongorora nhau dzakaita saizvozvo hongu hatina mapepa ekufambisa ekuitisa zvatiri kuitisa kunoku chikonzero chii mapepa acho ekufambisa ari kudhura tinovatora nei zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvakamira manyama mire nerongo
dzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumira nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi wemawarriors michael nees vachiti kudzoka kwakama biliat kunokwanisa kusandura mafambiro ezvinhu michael kariati anotipa nyaya iyi
murayiridzi uyu akasarudza vatambi gumi nevashanu vanotambira zvikwata zvekunze kwenyika nevatambi vanomwe vanotambira zvikwata zvemukaso raga premier soccer league muzimbabwe kusanganisira biliat uyu akambenge asiya zvekutambira nyika asi akazoshandura pfungwa svondo rapera danho raita kuti angotaurwa nezvake kwese kwese mukuru wevatsigiri vechikwata chenyika vezimbabwe national soccer supporters association vamathias kufandirimbwa vanoti vanofunga kuti biliat akanga anyanyokurumidzisa kuturika shangu dzebasa dzechikwata chenyika
ndizvo chaizvo zvaitwa nemukomana anga akurumidza kuritaya tine makore naye mubhora yana Cristiano Ronaldo varingotamba varungori kuzenda Portugal kana uchiri kugona kumhanya uchiri kugwesa unoregerere bhora
aimbove murayiridzi wedynamos big boy mawiwi anoti biliard mutambi anokwanisa kusandura mafambiro emutambo achiti iye kudzoka kwake kumawarriors inhau inofadza Motsigiri weDynamos vaAdomson Mkwasi vanotiwo changa chiri chishuwiro chavo chekuti Knowledge Musona abata nezvekare naBilliard apo Maorias akananga kuUganda kumitambo yeAfcon 2025 neKenya neCameroon.
Zviri munyika ungu kune vamwe vatambi vakakwanisa kuritaya nzai kusabatwa zvakanaka kuti vashota mukati metimu yekutravhera.
Asi Nis anoti akaita nepese paanogona kutaura naMusona, asi mutambi uyu akasimbisisa kuti ave kuda kuzorora kubva kumitambo nevekune dzimwe nyika.
Ndakataura naye Musona akati haachakwanisa kutambira Maorias, tinofanira kuremekedza chido chake.
Asi vamwe vatambi vane mazita makuru Tino Kadewere weNantes kuFrance, Marshall Munetsi weRams kuFrance zvekare, Mali Tavaziva weBrentford England, Jordan Zemura weUdenese kuItaly, Munashe Garanganga weFC Copenhagen kuDenmark, naTawanda Chirewa weDerby County muEnglish Championship vari kutarisirwa kuuya kuzomirira nyika mumitambo yeAfcon 2025 qualifiers. Aimbotambira Zimbabwe neCapes United Alois Munjira uyo ave muchamarari wezvemutambo wenhabvu anoti dai ari iye murayiridzi weMaorias aisarudzawo vatambi vamwe chetewo.
Varimo kwandiri vanodziva vakuva varimo every one of them. I don't see anyone wokuti ndingati izvo angazingafarira kunge arimo. At the end of the day, I think renangatirinini ndaikukwanisa kungosarudza futi vatambi vavo vakangoda kudaroda.
Asi havasi vose vari kutambira zvakabikwa naNees, sezvo kune vamwe vanoti padiki pakakanganiswa ndepaakapinza Teenage Yadebe naAndrew Mbeba muchikwata chake, ivo vanga vasiri kutamba kuzvikwata zvavo pamwe naRichard Hachiro uyo arugara pabhenji kuNgezi Platinum Stars. Zimbabwe iri kuda zvakasimba kubudirira kuenda kumafinary eAfcon 2025 mushure mekutadza kukwikwidza muna 2023 ichitevera kudzingwa kwenyika munhabvu yepasi rese neFIFA. Kunze kweCameroon neKenya, chimwe chikwata chiri mugungano rimwe chete neZimbabwe eNamibia. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinary ayo achaitirwa kuMorocco. Wellington Shangiwa uyo aimbotambira Chapungu anoti ari kuona kunge Zimbabwe ndiyo imwe yezvikwata zvichaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chikwata chebadminton cheBernard Mizeki College chouya nemenduru yebronze kubva kuSenegal. Muimbi wenziyo dzechitendero Matthew Tafirei obura damba refu idzva. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kufara vaine chivimbo nechikwata chakasarudzwa nemurayiridzi weMaorias Michael Nizi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana na 7 manheru. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington DC.